Zekaria, chitsauko chokutanga. Mumwedzi worusere wegore rechipiri raDhariasi, shoko raJehovha rakasvika kuna muprofita Zekaria mwanakomana waBherekia, mwanakomana waIdho, richiti: Jehovha akatsamwira madzibaba enyu zvikuru. Naizvozvo udza vanhu kuti, ‘Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose: Dzokerai kwandiri, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Neni ndichadzokera kwamuri, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Musaita samadzibaba enyu, avo vakaudzwa navaprofita vokutanga kuti, “Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose: Dzokai kubva panzira dzenyu dzakaipa nepazvakaipa zvamunoita,” asi havana kunzwa kana kuteerera kwandiri, ndizvo zvinotaura Jehovha. Aripiko madzibaba enyu zvino, uye vaprofita vacho? Vanorarama zvandakarayira nokusingaperi here? Asi mashoko angu nemitemo yangu, zvandakarayira varanda vangu ivo vaprofita, hazvina kurarama kupfuura madzibaba enyu here? Ipapo vakatendeuka, ndokuti, “Jehovha Wamasimba Ose akatiitira zvakafanira mabasa edu nenzira dzedu sezvaakafunga kuita.” Pazuva ramakumi maviri namana romwedzi wegumi nomumwe, mwedzi weShebhati, mugore rechipiri raDhariasi, shoko raJehovha rakasvika kuna muprofita Zekaria mwanakomana waBherekia, mwanakomana waIdho. Panguva dzousiku ndakaona chiratidzo. Hapo pamberi pangu paiva nomurume akanga akatasva bhiza dzvuku. Akanga akamira pakati pemiti yaiva mumupata. Shure kwake kwaiva namabhiza matsvuku, mashava uye namachena. Ipapo ndakati, “Izvi zviiko, ishe wangu?” Mutumwa akanga achitaura neni akapindura akati, “Ndichakuratidza kuti zvii.” Ipapo murume akanga amire pakati pemiti yemitire akatsanangura achiti, “Ava ndivo vakatumwa naJehovha kuti vaende munyika yose.” Uye vakapindura mutumwa waJehovha akanga akamira pakati pemiti yemitire vachiti, “Taenda munyika yose tikaona nyika yose yakazorora uye ino runyararo.” Ipapo mutumwa waJehovha akati, “Jehovha Wamasimba Ose, muchasvika riniko musinganzwiri Jerusarema namaguta eJudha tsitsi amakatsamwira kwamakore makumi manomwe aya?” Saka Jehovha akataura mashoko akanaka anonyaradza kumutumwa akataura neni. Ipapo mutumwa aitaura neni akati, “Danidzira shoko iri rokuti, ‘Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose: Ndine godo kwazvo pamusoro peJerusarema neZioni, asi ndakatsamwira zvikuru ndudzi dzinoti dzakagarika. Ndakanga ndakatsamwa zvishoma, asi zvino vakawedzera padambudziko iri.” Naizvozvo zvanzi naJehovha, “Ndichadzokera kuJerusarema ndine tsitsi, uye ipapo imba yangu ichavakwazve, uye rwodzi rwokuyera ruchatambanudzwa pamusoro peJerusarema,” ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. “Danidzirazve uti, ‘Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose: Maguta angu achafashukirazve noupfumi, uye Jehovha achanyaradzazve Zioni agosarudza Jerusarema.’” Ipapo ndakasimudza meso angu, zvino hapo pamberi pangu paiva nenyanga ina. Ndakabvunza mutumwa aitaura neni ndikati, “Zviiko izvi?” Akandipindura achiti, “Idzi inyanga dzakaparadzira Judha, Israeri neJerusarema.” Ipapo Jehovha akandiratidza mhizha ina. Ndakabvunza ndikati, “Ko, ava vari kuuya kuzoitei?” Akapindura akati, “Idzi ndidzo nyanga dzakaparadzira Judha, kuti pashayikwe kana mumwe angasimudza musoro wake, asi mhizha dzauya kuzodzityisa uye kuti dzigokanda pasi nyanga idzi dzendudzi dzakasimudza nyanga dzadzo kuti dzirwise nyika yeJudha, kuti dziparadze vanhu vayo.” Zekaria, chitsauko chechipiri. Ipapo ndakasimudza meso angu, zvino hapo pamberi pangu paiva nomurume aiva nerwodzi rwokuyeresa muruoko rwake. Ndakabvunza ndikati, “Uri kuendepiko?” Akandipindura achiti, “Kunoyera Jerusarema, kuti ndione kufara kwaro nokureba kwaro.” Ipapo mutumwa aitaura neni akaenda, uye mumwe mutumwa akauya kuzosangana naye, uye akati kwaari, “Mhanya undoudza jaya iro kuti Jerusarema richava guta risina masvingo nokuda kwokuwanda kwavanhu nezvipfuwo zviri mariri, uye ini pachangu ndichava rusvingo rwomoto rwakarikomberedza, ndizvo zvinotaura Jehovha, uye ndichava kubwinya kwaro mukati maro. Uyai, uyai, tizai kubva kunyika yokumusoro, ndizvo zvinotaura Jehovha, nokuti ndakakuparadzirai kumhepo ina dzedenga,” ndizvo zvinotaura Jehovha. “Uya, iwe Zioni, tiza, iwe unogara mumwanasikana weBhabhironi, nokuti zvanzi naJehovha Wamasimba Ose: Mushure mokunge andikudza uye andituma kundorwisa ndudzi dzakakupambai nokuti Ani naani anokubatai anobata mboni yeziso rake. Zvirokwazvo ndichasimudza ruoko rwangu kuti ndivarwise, kuitira kuti nhapwa dzavo dzigovapamba. Ipapo muchaziva kuti Jehovha Wamasimba Ose akandituma. Pembera uye ufare, iwe Mwanasikana weZioni, nokuti ndiri kuuya uye ndichagara pakati penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndudzi zhinji dzichabatana naJehovha pazuva iro uye vachava vanhu vangu. Ndichagara pakati penyu uye muchaziva kuti Jehovha Wamasimba Ose akandituma kwamuri. Judha ichava nhaka yaJehovha somugove wake munyika tsvene, uye achasarudzazve Jerusarema. Nyararai pamberi paJehovha, vanhu vose, nokuti asimuka kubva panzvimbo yake tsvene yaanogara. Zekaria, chitsauko chechitatu. Ipapo akandiratidza Joshua muprista mukuru amire pamberi pomutumwa waJehovha, uye Satani amire kurudyi rwake kuti amupomere. Jehovha akati kuna Satani, "Jehovha ngaakutuke iwe Satani, Jehovha iye akasarudza Jerusarema, ngaakutuke. Ko, murume uyu haazi rukuni runobvira rwabvutwa mumoto here?" Zvino Joshua akanga akapfeka nguo dzine tsvina amire pamberi pomutumwa. Mutumwa akati kuna avo vakanga vamire pamberi pake, "Mubvisei nguo dzake dzine tsvina." Ipapo akati kuna Joshua, "Tarira, ndabvisa chivi chako uye ndichakupfekedza nguo dzinokosha." Ipapo ndakati, "Isai ngowani yakachena pamusoro wake." Ndokudaro vakamupfekedza ngowani yakachena pamusoro wake uye vakamupfekedza nguo. Mutumwa waJehovha amirepo, mutumwa waJehovha akarayira Joshua achiti, "Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, kana ukafamba nenzira dzangu uye ukachengeta mirayiro yangu, ipapo uchatonga imba yangu uye uchachengetawo mavazhe angu, uye ndichakupa nzvimbo pakati paava vakamira pano. Teerera, iwe Joshua muprista mukuru, navanobata pamwe chete newe vagere pamberi pako. Varume ava vanova chiratidzo chezvinouya. Ndichauyisa muranda wangu Davi. Tarirai ibwe randaisa pamberi paJoshua, pane maziso manomwe pabwe rimwe chete iroro, uye ndichatema chinyorwa pariri, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose, uye ndichabvisa chivi chenyika ino nezuva rimwe chete. Pazuva iro mumwe nomumwe wenyu achakoka muvakidzani wake kuzogara pasi pomuzambiringa napasi pomuonde wake, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose." Zekaria, chitsauko chechina. Ipapo mutumwa akataura neni akauyazve kwandiri akandimutsa somunhu anomutswa pahope dzake. Akandibvunza achiti, "Unooneiko?" Ndakapindura ndikati, "Ndinoona chigadziko chomwenje chegoridhe rizere, chine mbiya pamusoro pacho nemwenje minomwe pamusoro pacho, mwenje mumwe nomumwe une mbombi nomwe. Uyezve pane miti miviri yemiorivhi parutivi pacho, mumwe kurutivi rworudyi rwembiya nomumwe kurutivi rworuboshwe kwayo." Ndakabvunza mutumwa aitaura ndichiti, "Izvi zviiko, ishe wangu?" Akapindura akati, "Hauzivi kuti izvi zvii?" Ini ndakapindura ndichiti, "Kwete, ishe wangu." Saka akati kwandiri, "Iri ndiro shoko raJehovha kuna Zerubhabheri: Hazviitwi nehondo kana nesimba, asi nomweya wangu, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Uri chiiko, iwe gomo guru, pamberi paZerubhabheri? Uchaitwa bani?" Ipapo iye achabudisa ibwe rokumusoro, vanhu vachidanidzira vachiti, "Mwari ngaariropafadze, Mwari ngaariropafadze." Ipapo shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti, "Maoko aZerubhabheri akateya nheyo dzetemberi ino, maoko ake achaipedzisazve. Ipapo uchaziva kuti Jehovha Wamasimba Ose akandituma kwauri. Ndiani anoshora zuva rezvinhu zviduku? Vanhu vachafara pavachaona rwodzi rwokuyera muruoko rwaZerubhabheri. Zvinomwe izvi ndizvo maziso aJehovha anoona nyika yose." Ipapo ndakabvunza mutumwa ndichiti, "Ko, miti yemiorivhi miviri iyi iri kurudyi nokuruboshwe kwechigadziko chomwenje ndei?" Uyezve ndakamubvunza kuti, "Ko, matavi aya maviri omuorivhi parutivi pembombi mbiri dzegoridhe dzinodurura mafuta egoridhe ndei?" Akapindura akati, "Hauzivi kuti izvi zvii?" Ini ndikati, "Kwete, ishe wangu." Saka akati, "Ava ndivo vaviri vakazodzwa kuti vashumire ishe wenyika yose." Zekaria, chitsauko chechishanu. Ndakatarisazve ndikaona hapo pamberi pangu paiva norugwaro rwakapetwa rwaibhururuka. Akandibvunza akati, “Unooneiko?” Ndakapindura ndikati, “Ndinoona rugwaro rwakapetwa rwuri kubhururuka, rwakareba makubhiti makumi maviri nokufara makubhiti gumi.” Uye iye akati kwandiri, “Uku ndiko kutuka kunobva pamusoro penyika yose, nokuti sezvazvakanyorwa kune rimwe divi, mbavha imwe neimwe ichaparadzwa, uye sezvazvakanyorwa kune rimwe divi racho, mumwe nomumwe anopika zvenhema achaparadzwa. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, ndichabudisa kutuka uye ndichapinda muimba yembavha nomumba mouyo anopika nhema nezita rangu. Kucharamba kuri mumba make uye kuchaparadza zvose mapango namabwe ayo.” Ipapo mutumwa akanga achitaura neni akaswedera kwandiri akati, “Simudza meso ako uone kuti ichi chii chiri kubuda apo.” Ndakabvunza ndikati, “Chiiko?” Akapindura akati, “Iri idengu rokuyeresa.” Uye akatizve, “Ichi ndicho chitadzo chavanhu vari munyika yose.” Ipapo hwidibiro yomutobvu yakasimudzwa, uye mukadzi akanga akagara mudengu imomo. Mutumwa akati, “Uyu ndiye zvakaipa,” achibva amusundidzira zvakare mudengu uye ndokuzarira muromo wedengu nehwidibiro yomutobvu. Ipapo ndakasimudza meso angu ndikaona hapo pamberi pangu paiva navakadzi vaviri, mhepo iri mumapapiro avo. Vaiva namapapiro anenge mapapiro edambiramurove, uye vakasimudza dengu vakaenda naro mudenga pakati pedenga nenyika. Ndakabvunza mutumwa akanga achitaura neni ndikati, “Vari kuriendesa kupiko dengu?” Akapindura akati, “Kunyika yeBhabhironi kundorivakira imba. Kana yapera, dengu richaiswa imomo panzvimbo yaro.”
Zekaria chitsauko chenhanhatu. Ndakasimudzazve meso angu ndikaona hapo pamberi pangu paiva nengoro ina dzaibuda kubva pakati pamakomo maviri, makomo endarira. Ngoro yokutanga yakanga ine mabhiza matsvuku, yechipiri ine matema, yechitatu ine machena, uye yechina ine mapfumbu, ose aiva nesimba. Ndakabvunza mutumwa akanga achitaura neni ndikati, “Zviiko izvi, ishe wangu?” Mutumwa akandipindura akati, “Iyi ndiyo mweya mina yokudenga inobuda payakanga imire pamberi paishe wenyika yose. Ine mabhiza matema iri kuenda kunyika yokumusoro, ine mabhiza machena iri kuenda kumadokero, uye ine mabhiza mapfumbu iri kuenda kunyika yezasi.” Mabhiza ane simba paakabuda akanga achitsvaka kuti aende nomunyika yose, uye iye akati, “Endai munyika yose.” Saka akaenda nomunyika yose. Ipapo akadanidzira kwandiri achiti, “Tarira, ayo anoenda kunyika yokumusoro apa mweya wangu zororo munyika yokumusoro.” Shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti, “Tora sirivha negoridhe kubva kuvatapwa vanoti Heridhai naTobhiya uye naJedhaya vasvika vachibva kuBhabhironi. Enda zuva rimwe chetero kuimba yaJosia mwanakomana waZefania. Tora sirivha negoridhe ugadzire korona uye ugoidzika pamusoro womuprista mukuru Joshua mwanakomana waJehozadhaki. Muudze kuti zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, houno murume anonzi Davi achakura panzvimbo yake uye achavaka temberi yaJehovha. Ndiye achavaka temberi yaJehovha uye achapfekedzwa ukuru agogara achitonga pachigaro chake, uye achava muprista pachigaro chake, uye pachava norugare pakati pezviviri izvi. Korona ichapiwa kuna Heridhia naTobhiya naJedhaya uye naHeni mwanakomana waZefania sechiyeuchidzo mutemberi yaJehovha. Avo vari kure vachauya kuzobatsira kuvaka temberi yaJehovha, uye iwe uchaziva kuti Jehovha Wamasimba Ose andituma kwauri. Izvi zvichaitika kana ukateerera zvakanaka Jehovha Mwari wako. Zekaria chitsauko chinomwe. Mugore rechina ramambo Dhariasi, shoko raJehovha rakasvika kuna Zekaria pazuva rechina romwedzi wepfumbamwe, mumwedzi weKisirevhi. Vanhu veBhetieri vakanga vatuma Sharezeri naRegemi Mereki pamwe chete navanhu vavo kuti vaende kuna Jehovha kundokumbira kuvaprista veimba yaJehovha Wamasimba Ose nokuvaprofita, vachiti, “Ndochema nokutsanya nomwedzi wechishanu here, sezvandakaita kwamakore mazhinji aya?” Ipapo shoko raJehovha Wamasimba Ose rakasvika kwandiri richiti, “Bvunza vanhu vose venyika uye navaprista kuti, pamakatsanya uye mukachema mumwedzi wechishanu nowechinomwe kwamakore makumi manomwe akapfuura, makatsanyira ini zvechokwadi here? Uye pamaidya nokunwa makanga musingangozvifadzi here? Aya haasiwo here mashoko aJehovha akaparidzwa kubudikidza navaprofita vekare, Jerusarema namaguta aro akaripoteredza parakanga riri parugare uye richibudirira, uye nyika yeNegevhi nomujinga mezvikomo zvokumavirira muchakagarwa navanhu. Uye shoko raJehovha rakasvikazve kuna Zekaria richiti, "Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, tongai nokururamisira kwezvokwadi, muitirane tsitsi nenyasha, musamanikidza chirikadzi kana nherera, mutorwa kana murombo, musafungirana zvakaipa mumwoyo menyu." Asi vakaramba kuteerera mukuzvikudza, vakafuratira uye vakadzivira nzeve dzavo. Vakaomesa mwoyo yavo sedombo romusarasara uye vakasateerera kumurayiro kana kumashoko aJehovha Wamasimba Ose aakanga atuma nomweya wake kubudikidza navaprofita vekare. Saka Jehovha Wamasimba Ose akatsamwa zvikuru. "Pandakadana havana kuteerera, saka pavakadana handina kuvateerera," ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. "Ndakavaparadzira nechamupupuri pakati pendudzi dzose uko kwavakava vatorwa. Nyika yakava dongo shure kwavo zvokuti hapana aizogona kupinda kana kubudamo. Izvi ndizvo zvavakaita kunyika yaifadza ikava dongo." Zekaria, chitsauko chesere. Shoko raJehovha Wamasimba Ose rakasvikazve kwandiri richiti, "Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, ndine godo kwazvo pamusoro peZioni, ndiri kutsva negodo pamusoro paro. Zvanzi naJehovha, ndichadzokera kuZioni uye ndichagara muJerusarema. Ipapo Jerusarema richanzi guta rezvokwadi, uye gomo raJehovha Wamasimba Ose richanzi gomo dzvene. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, varume navakadzi vakwegura vachagarazve mumigwagwa yeJerusarema, mumwe nomumwe aine mudonzvo muruoko nokuda kwokukwegura kwake. Migwagwa yeguta ichazara navanakomana navanasikana vanotambamo. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, zvingaita sezvinoshamisa kuna vakasara vavanhu ava panguva iyoyo, asi zvichaita sezvinoshamisa here kwandiri?" ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. "Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, ndichaponesa vanhu vangu kubva kunyika dzokumabvazuva nedzokumavirira. Ndichavadzosazve kuti vazogara muJerusarema. Vachava vanhu vangu, uye ndichava akatendeka uye akarurama kwavari saMwari wavo. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, imi munonzwa mashoko aya iye zvino akataurwa navaprofita vaivapo nheyo dzemba yaJehovha Wamasimba Ose padzakateyiwa. Maoko enyu ngaasimbe kuti temberi igovakwa nguva iyoyo isati yasvika. Kwakanga kusina munhu aishandira mubayiro kana chipfuwo, hapana aienda kundoita basa rake norugare nokuda kumuvengi wake, nokuti ndakanga ndarwisanisa munhu wose nomuvakidzani wake. Asi zvino handichazoitiri vanhu ava vakasara sezvandakaita pamazuva akare," ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. "Mbeu ichakura zvakanaka, muzambiringa uchabereka zvibereko zvawo, nyika ichabereka zvirimwa zvayo, uye matenga achaburutsa dova rawo. Ndichapa zvinhu zvose izvi senhaka kuna vakasara vavanhu ava. Sezvamaiva chinhu chakatukwa pakati pendudzi, imi Judha neIsraeri, saizvozvo ndichakuponesai uye muchava chinhu chinoropafadza. Musatya, asi itai kuti maoko enyu asimbe. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, sezvandakanga ndafunga kuuyisa njodzi pamusoro penyu uye ndikasaitira madzibaba enyu tsitsi paakanditsamwisa, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Zvino ndafunga kuita zvakanaka zvekuJerusarema neJudha. Musatya, izvi ndizvo zvinhu zvamunofanira kuita. Tauriranai chokwadi uye tongai nezvokwadi uye nokururamisira mumatare enyu. Usarongera muvakidzani wako zvakaipa uye usafarira kupika nhema. Ndinovenga zvose izvi," ndizvo zvinotaura Jehovha. Shoko raJehovha Wamasimba Ose rakasvika zvikwandiri richiti, "Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, kutsanya kwomwedzi wechina, wechishanu, wechinomwe nowegumi kuchava nguva dzomufaro nokupembera nemitambo yomufaro kuna Judha. Naizvozvo mude zvokwadi norugare. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, vanhu vazhinji navagari vomumaguta mazhinji vachauyazve, uye vagari vomune rimwe guta vachaenda kune rimwe vachinoti, 'Ngatiendei nokuchimbidza kundokumbira nyasha kuna Jehovha nokutsvaka Jehovha Wamasimba Ose. Ini pachangu ndiri kuenda, uye vanhu vazhinji nendudzi dzine simba vachauya kuJerusarema kuzotsvaka Jehovha Wamasimba Ose nokukumbira nyasha kwaari. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, mumazuva iwayo varume gumi kubva kundimi dzose nendudzi dzose vachabatirira kwazvo pamupendero wenguo yomuJudha vachiti, 'Ngatiendei tose, nokuti takanzwa kuti Mwari anewe.'"
Zekaria, chitsauko chipfumbamwe. Shoko raJehovha rinorwisana nenyika yeHadhiraki uye richagara pamusoro peDhamasiko, nokuti meso avanhu naamarudzi ose eIsraeri ari pana Jehovha, uye napamusoro peHamatiwo rakaganhurana naro, uye napamusoro peTire neSidhoni. Kunyange zvazvo vane unyanzvi kwazvo, Tire yakazvivakira nhare, yakaunganidza sirivha seguruva uye goridhe samarara omumugwagwa. Asi Ishe achatora upfumi hwayo uye achaparadzira simba rayo pagungwa uye ichaparadzwa nomoto. Ashikeroni richazviona rigotya, Gaza richatambura mukurwadziwa neEkironiwo, nokuti tariro yaro ichapera. Gaza richarasikirwa namambo waro uye Ashikeroni haringavi navanhu. Vatorwa vachagara paAshidhodhi uye ndichaparadza kuzvikudza kwavaFiristia. Ndichabvisa ropa pamiromo yavo, kudya kusingabvumirwi pakati pamazino avo. Vaya vakasara vachava vanhu vaMwari wedu uye vachava vatungamiri muJudha, uye Ekironi achava savaJebhusi. Asi ndichadzivirira imba yangu pavarwi vanoirwisa. Hapachazovizve nomumanikidzi angakunda vanhu vangu, nokuti zvino ndiri kugara ndakatarira. Fara kwazvo iwe mwanasikana weZioni, danidzira mwanasikana weJerusarema. Tarira, mambo wako anouya kwauri, iye akarurama uye anoruponeso, anozvininipisa, akatasva mbongoro, iyo mhuru, mwana wembongoro. Ndichabvisa ngoro kuna Efuremu namabhiza ehondo kuJerusarema, uye uta hwehondo huchavhuniwa. Achaparadza ndudzi, rugare ushe hwake huchabva kugungwa huchisvika kugungwa, uye kubva kurwizi kusvika kumigumo yenyika. Kana uriwe nokuda kweropa resungano yangu newe, ndichasunungura vasungwa vako kubva pagomba risina mvura. Dzokerai kunhare yenyu, imi vasungwa vetariro. Kunyange iye zvino ndichazivisa kuti ndichadzorera kwamuri zvakapetwa kaviri. Ndichakunga Judha sendinokunga uta hwangu, uye ndichaizadza naEfuremu. Ndichamutsa vanakomana vako, iwe Zioni, kuti varwise vanakomana vako, iwe Girisi, uye ndichakuita somunondo wemhare. Ipapo Jehovha achaonekwa pamusoro pavo, museve wake uchapenya semheni. Ishe Jehovha acharidza hwamanda, achafamba mudutu rezasi, uye Jehovha Wamasimba Ose achavadzivirira. Vachaparadza uye vachakunda nezvimviriri, vachanwa vagoomba sevanwa waini, vachazara sembiya dzinoshandiswa pakusasa makona earitari. Jehovha Mwari wavo achavaponesa pazuva iroro seboka ravanhu vake. Vachavaima munyika yake samabwe anokosha ari mukorona. Kuyevedza kwavo nokunaka kwavo kuchava kukuru sei! Zviyo zvichaita kuti majaya abudirire uye waini itsva kumhandara.
Zekaria, chitsauko chegumi. Kumbirai kuna Jehovha mvura yomunakamwe. Jehovha ndiye anogadzira makore edutu. Anonayisa mvura kuvanhu uye anopa zvirimwa zveminda kuno mumwe nomumwe. Zvifananidzo zvinotaura zvounyengeri, vavuki vanoona zviratidzo zvenhema. Vanotaura zviroto zvenhema, vanopa varaidzo pasina. Nokudaro vanhu vanodzungaira samakwai anomanikidzwa nokuda kwokushayiwa mufudzi. Kutsamwa kwangu kunomukira vafudzi, uye ndicharova vatungamiri, nokuti Jehovha Wamasimba Ose achava nehanya namakwai ake, imba yaJudha, uye achavaita sebhiza rinodadisa pakurwa. Muna Judha muchabva ibwe rapakona, kubva maari mbambo yetende, kubva maari uta hwehondo, kubva maari vatungamiri vose pamwe chete vachava savarume voumhare vanotsika migwagwa ina matope pakurwa. Nokuti Jehovha anavo, vacharwa vachakunda vatasvi vamabhiza. Ndichasimbisa imba yaJudha uye ndichaponesa imba yaJosefa. Ndichavadzosa nokuti ndinovanzwira tsitsi. Vachava savanhu vandakanga ndisina kuramba, nokuti ndini Jehovha Mwari wavo, uye ndichavapindura. VaEfuremu vachava semhare, uye mwoyo yavo ichafara sevakabatwa newaini. Vana vavo vachazviona uye vachapembera, mwoyo yavo ichafara muna Jehovha. Ndichaninira kwavari ndigovaunganidza, zvirokwazvo ndichavadzikinura. Vachava vakawanda sakare, kunyange ndikavaparadzira pakati pamarudzi. Kunyange zvakadaro, vachandirangarira vari kunyika dziri kure. Ivo navana vavo vachararama uye vachadzoka. Ndichavauyisa kubva kuIjipiti, uye ndichavaunganidza kubva kuAsiria. Ndichavauyisa kuGireadhi nokuRebhanoni, uye hakungazovi nenzvimbo yavanokwana. Vachapfuura napagungwa rokutambudzika, mafungu egungwa achaderedzwa, uye pakadzika pose muNairi pachapwa. Kuzvikudza kweAsiria kuchaparadzwa, uye tsvimbo youshe yeIjipiti ichabviswa. Ndichavasimbisa muna Jehovha, uye muzita rake vachafamba, ndizvo zvinotaura Jehovha. Zekaria, chitsauko chegumi neimwe. Zarura mikova yako, iwe Rebhanoni, kuti moto uparadze misidhari yako. Ungudza, iwe muti womupaini, nokuti musidhari wawa, miti yakaisvonaka yaparadzwa. Ungudzai, imi miouki yeBhashani, nokuti dondo resango ratemwa. Inzwai kuungudza kwavafudzi, mafuro avo akapfuma aparadzwa. Inzwai kuomba kweshumba, sango rinoyevedza reJorodhani raparadzwa. Zvanzi naJehovha Mwari wangu, fudzai makwai akagadzirirwa kundobayiwa. Vatengi vavo vanoabaya vagoenda nawo vasina kurangwa. Avo vanoatengesa vanoti, Jehovha ngaakudzwe, ndapfuma. Vafudzi vavo havangaaponesi, nokuti handichazonzwirizve vanhu venyika tsitsi, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndichaisa mumwe nomumwe kumuvakidzani wake uye kuna mambo wake. Vachamwanikidza nyika, uye handingavanunuri kubva pamaoko avanhu. Saka ndakafudza makwai akatsaurirwa kundobayiwa kunyanya, ainzwisa urombo. Ipapo ndakatora tsvimbo mbiri ndikatumidza, imwe kuti Nyasha uye imwe Kubatana, uye ndakafudza makwai. Mumwedzi mumwe chete ndakadzinga vafudzi vatatu. Boka rakandivenga, uye ndakatanga kuneta naro, uye ndikati, handichazovi mufudzi wenyu. Regai makwai ari kufa afe, neari kuparara aparare. Regai ayo akasara adyanane nyama. Ipapo ndakatora tsvimbo yangu yainzi Nyasha ndikaivhuna, ndichiputsa sungano yandakanga ndaita nendudzi dzose. Yakaputswa pazuva iroro, uye makwai airwadziwa akanga akanditarira akaziva kuti raiva shoko raJehovha. Ndakaudza kuti, kana muchiona zvakanaka, ndipei muripo wangu, asi kana zvisina, uchengetei. Nokudaro vakandipa mubayiro wangu wamakumi matatu esirivha. Jehovha akati kwandiri, ikande kumuumbi wehari muripo wakanaka wavakanditenga nawo. Saka ndakatora makumi matatu esirivha aya ndikaakana muimba yaJehovha kumuumbi wehari. Ipapo ndakavhuna tsvimbo yangu yechipiri inonzi Kubatana, ndichiputsa ukama hwakanga huripo pakati peJudha neIsraeri. Ipapo Jehovha akati kwandiri, torazve nhumbi dzomufudzi Benzi, nokuti ndichamutsa mufudzi panyika asingazovi nehanya neakarasika, kana kutsvaka makwayana, kana kurapa akakuvadzwa, kana kufudza akasimba. Asi achadya nyama yamakwai akakora, uye achabvambura mahwanda awo. Ane nhamo mufudzi asina maturo, anosiya makwai. Munondo ngaubaye ruoko rwake, uye neziso rake rokurudyi. Ruoko rwake ngaruome zvachose, ziso rake rokurudyi ripofumadzwe zvachose. Zekaria, chitsauko chegumi nembiri. Iri ndiro shoko raJehovha pamusoro paIsraeri. Jehovha, iye anotatamura matenga, anoteya nheyo dzenyika, uye anoumba mweya womunhu uri mukati make, anoti, ndichaita kuti Jerusarema rive mukombe uchadzedzeresa ndudzi dzose dzavanhu vakapoteredza. Judha ichakombwa pamwe chete neJerusarema. Pazuva iro ndudzi dzose dzenyika dzichaungana kuti dzirirwise. Ndichaita kuti Jerusarema rive ibwe risingazungunuswi kundudzi dzose. Vose vachaedza kurizungunusa vachazvikuvadza. Pazuva iro ndicharova bhiza rimwe nerimwe nokutya, uye mutasvi waro nokupenga, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndicharamba ndakatarira paimba yaJudha, asi ndichapofumadza mabhiza ose endudzi. Ipapo vatungamiri veJudha vachati mumwoyo yavo, vanhu veJerusarema vakasimba, nokuti Jehovha Wamasimba Ose ndiye Mwari wavo. Pazuva iro ndichaita kuti vatungamiri veJudha vaite segango pakati pehuni, uye sezhenje romoto pakati pezvisote. Vachaparadza kurudyi nokuruboshwe ndudzi dzose dzavanhu vakapoteredza, asi Jerusarema richaramba riri panzvimbo paro. Jehovha achaponesa misha yeJudha, kutanga kuitira kuti kukudzwa kweimba yaDhavhidhi uye nokwavagari vomuJerusarema kurege kupfuura kweJudha. Pazuva iroro Jehovha achadzivirira vaya vagere muJerusarema, zvokuti anoshayiwa simba pakati pavo achava saDhavhidhi, uye imba yaDhavhidhi ichava saMwari. Somutumwa waJehovha anoenda pamberi pavo, pazuva iroro ndichaenda kundoparadza ndudzi dzose dzinorwisa Jerusarema. uye ndichadurura mweya wenyasha newokunyengetera paimba yaDhavhidhi uye napavagari veJerusarema. Vachatarisa kwandiri, iye wavakabaya, uye vachamuchema souya anochema mwana wake mumwe oga, uye vachachema kwazvo souya anochema mwanakomana wedangwe. Pazuva iro muJerusarema muchava nokuchema kukuru sokuchema kweHadhadhi Rimoni mubani reMegidho. Nyika ichachema mhuri imwe neimwe iri yoga, nevakadzi vavo vari voga, mhuri yeimba yaRevhi navakadzi vavo, mhuri yaShimei navakadzi vavo, uye nedzimwe mhuri dzose navakadzi vavo. Zekaria, chitsauko chegumi netatu. Pazuva iro imba yaDhavhidhi navagari vomuJerusarema vachadziurirwa chitubu kuti vanatswe kubva pachivi nokusachena. Pazuva iro ndichabvisa mazita ezvifananidzo panyika, uye haangazorangarirwizve, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Ndichabvisa zvose vaprofita nemweya wokusachena panyika, uye kana pana ani zvake acharamba achiprofita, baba vake namai vake vakamubereka vachati kwaari, unofanira kufa nokuti wakareva nhema muzita raJehovha. Paachaprofita, vabereki vake vachamubaya. Pazuva iro muprofita mumwe nomumwe achanyara nokuda kwechiratidzo chechiprofita chake. Haangazopfeki nguo yemvere yomuprofita kuti anyengere. Achati, handisi muprofita, ndiri murimi, ivhu ndiwo upenyu hwangu kubva pauduku hwangu. Kana mumwe munhu akamubvunza achiti, maronda aya ari pamuviri wako ndeeiko? Achapindura achiti, maronda andakakuvadzwa paimba yeshamwari dzangu. Muka iwe munondo, urwise mufudzi, urwise munhu ari pedyo neni, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Rova mufudzi makwai agoparara, uye ndichasimudza ruoko rwangu kuti rurwise madiki acho munyika yose, ndizvo zvinotaura Jehovha. Zvikamu zviviri muzvitatu zvichaurayiwa zvigoparara, asi chikamu chimwe chete muzvitatu ndicho chicharisaramo. Chikamu chimwe chete ichochi muzvitatu ndichachiisa mumoto. Ndichavanatsa sesirivha uye ndichavaedza segoridhe. Vachadana kuzita rangu uye ndichavapindura. Ndichati, ndivo vanhu vangu, uye ivo vachati, Jehovha ndiye Mwari wedu. Zekaria, chitsauko chegumi neina. Zuva raJehovha richauya zvawakapamba pazvichagoverwa pakati penyu. Ndichaunganidza ndudzi dzose kuJerusarema kuti dzirwise guta. Richatorwa, dzimba dzigopambwa, uye vakadzi vachachinyiwa. Hafu yeguta ichatapwa, asi vamwe vanhu vose havazobviswi muguta. Ipapo Jehovha achabuda kuti andorwisa ndudzi idzodzo, sokurwa kwaanoita pazuva rehondo. Pazuva iroro tsoka dzake dzichamira pagomo remiorivhi kumabvazuva kweJerusarema, uye gomo remiorivhi richapamuka napakati kubva kumabvazuva kusvikira kumadokero, pagoita mupata mukuru kwazvo. Imwe hafu yegomo ichatsedukira kurutivi rwokumusoro, uye imwe hafu ichatsedukira zasi. Muchatiza nomumupata wegomo rangu, nokuti uchasvika kuAzeri. Muchatiza sokutiza kwamakaita pakudengenyeka kwenyika pamazuva aUzia mambo weJudha. Ipapo Jehovha Mwari wangu achauya, uye navatsvene vose pamwe chete naye. Pazuva iroro hakuzovi nechiedza, kutonhora kana chando. Richava zuva rakasiyana namamwe, risina nguva dzousiku kana nguva dzamasikati, zuva rinozivikanwa naJehovha. Kana madekwana asvika, chiedza chichavapo. Pazuva iroro mvura mhenyu ichayerera ichibuda muJerusarema, hafu kugungwa rokumabvazuva uye imwe hafu kugungwa rokumadokero. Muzhizha nomuchando, Jehovha achava mambo panyika yose. Pazuva iroro pachava na Jehovha mumwe chete, uye zita rake rigova zita rimwe chete roga. Nyika yose kubva kuGebha kusvikira kuRimoni nechezasi kweJerusarema ichava seArabha, asi Jerusarema richasimudzirwa rigogara panzvimbo paro. Kubva kusuo raBhenjamini kusvikira kusuo rokutanga, kusvikirawo kusuo repakona, uye kubva kushongwe yaHananeri kusvikira kuzvisviniro zvewaini zvamambo, ichagarwa haizoparadzwizve. Jerusarema richachengetedzeka. Iri ndiro denda Jehovha raacharova naro ndudzi dzose dzakarwisa Jerusarema. Nyama yavo ichaora vachakamira namakumbo avo, maziso avo achaorera mumakumbo avo, uye rurimi rwomumwe nomumwe wavo ruchaorera mumukanwa make. Pazuva iroro varume vacharohwa naJehovha nokutya kukuru. Murume mumwe nomumwe achabata ruoko rwomumwe wake vagorwisana. Judhawo icharwa paJerusarema. Upfumi hwendudzi dzose dzakakomberedza Jerusarema huchatorwa, goridhe rakawanda, sirivha yakawanda nenguo zhinji. Denda rakafanana nairori richarova mabhiza namanyurusi, ngamera nembongoro uye nezvipfuwo zvose zviri mumisasa iyoyo. Ipapo vachararama kubva kundudzi dzose dzakarwisa Jerusarema. Vachaenda gore negore kundonamata Mambo Jehovha Wamasimba Ose uye nokundopemberera Mutambo Wamatumba. Kana marudzi ose avanhu vapanyika akasaenda kuJerusarema kundonamata Mambo Jehovha Wamasimba Ose, mvura hainganayi munyika dzavo. Kana vaIjipita vakasaenda uye vakasandonamatawo, mvura hainganayi munyika yavo. Jehovha achauyisa denda pamusoro pavo, denda raanorova naro ndudzi dzisingaendi kundopemberera Mutambo Wamatumba. Ichi ndicho chichava chirango cheIjipiti uye nechirango chendudzi dzose dzisingaendi kundopemberera Mutambo Wamatumba. Pazuva iroro, pamabhera amabhiza pachanyorwa kuti utsvene kuna Jehovha, uye hari dzokubikira dziri mumba maJehovha dzichafanana nembiya tsvene dziri pamberi pearitari. Hari imwe neimwe iri muJerusarema nomuJudha ichava tsvene kuna Jehovha Wamasimba Ose, uye vose vachauya kuzobayira vachatora dzimwe hari vagodzibikira. Uye pazuva iro hakuchazovazve nomuKenani muimba yaJehovha Wamasimba Ose.